vatori venhau vakawanda vataura nestudio 7 vanoti mari dzavanotambira ishoma chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika uye havana zvekushandisa zvakakwana. Vanotiwo munyika muchine mitemo inombunyukidza vatapi venhau. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira Chris Chinaka anoti kunyange hazvo hurumende ichimbunyikidza vatori venhau, vanoshandirwa nevatori venhau havabatiwo vatori venhau zvakanaka.
Tatichikumbirawo kuti pazuva rano iwo mazuva otootaura vatinoshandira vatarise kuti ivo vakatarisana nedzimwe nyaya dzetinozonge tichinoita nadzo nehurumende, ivo pachavo vakachena here, vangai pane zvavangaitawo here, vane mwoyo inoratadza kuti vanhu vanga vanorarama sei.
Chinaka atiwo zuva reWorld Press Freedom Day rakakosha chose uye izuva rekuti vanhu vese varemekedze vatapi venhau.
Tatichiti ine nguva yekuti munhu wese kubva kuhurumende nevatinoshandira nevetinoturira mashoko vaone kukosha kwevanhu vanotora nhau, zvichiita kuti petinenge ichishanda zvekureva nokurevana kuite kushoma, kusunga nokusungana kuchinge uchiita kushoma, kwete kuti hatitadzi, tinotadza sevanhu vo zvinowanikwa, asi kana munhu atadza kusunga handikoba kunganzi ndo kunopedza dambudziko.
Chinaka uyo akashandira Reuters kwemakore akawanda atiwo zvakakoshawo kuti vatapi venhau vawedzere ruzivo kuti vakwanise kuita basa ravo zvine unyanzvi. Muzvina bhizimisi munyaya dzemapepanhau vabasild on peter avo vakabuda munyika makore akawanda apfuura vakarotanga mapepanhau kusouth africa neLesotho vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzekutapwa kwenhau. Vanotiwo hurumende iri kuramba yakasunga masaisai emaredhiyo nematerevhizheni uye vacho vakapiwa marezinesi inhengo kana kuti vanotsigira bato riri kutonga rezano PF.
Hazvibatsiri end handisi kuona zvichichinja kusvikira tave neimwe hurumende itsva. Saka zvamuri kutoita imi zvestudio 7 zvekuti muri kukwanisa kushambadza muri kunze zvinhu zvinokosha zvikuru, nekuti tikati studio 7 iuye muno ipuwe resinesi muno toziva kuti hazvife zvakagona kuitika izvozvo. Saka murambai muiita zvamuri kuita.
Vaenderera mberi vachiti vakazvipira kuzoshandira munyika zvakare kana zvinhu zvichinge zvanaka. Vapeta vayemura vatapi venhau vari muZimbabwe vachiti vari kuita basa guru munguva iyo zvinhu zvakaoma munyika.
Saka ndinopa kutenda nekufara kuti varipo vari kuzama nepavanogona. Nyika yacho iri kunetsa, yakaoma, ikonomi yaipa, zvese zviri kunetsa muno. Saka kuti ugare muno woita basa rako ndinoti chinhu chikuru, nekuti uri kuisa nyika yako pamberi. Tese tikabuda tikaenda kunze hapana anosara.
Vagarikai Shaunza vecommunity radio Harare vati vachashandisa zuva reWorld Press Freedom Day kukurudzira hurumende kuti isarambe yakasunga masaisai zvikuru sei enhefenyuro dzemumatunhu.
Tozadzeenharaunda izinoita kuti vanhu vaya vatinoti vanhu vasina mari dzakawanda vasinokwanisa kuvachienda pamaintaneti, vasingakwanisi kunge vachienda pamadandemutande anga achitaurwa panapa, vanokwanisa kunge vachiwana mashoko kuburikidza nenhefenyuro dzemunharaunda. Saka kusvika kwava nhefenyuro dzemunharaunda isu tikaramba tichitaura kuti aiwazve munyika musati masunungura.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekuburiswa kwemashoko vawilliam de wavati World Press Freedom Day yakakosha chose uye izuva rakakosha chose kuvatapi venhau. Vanoona nezvekushambadzwa kwemabasa musangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vachava nemwoyo vanoti pachine mitemo yakawanda chose inosunga mashandiro evatapi venhau. Vati musi wezuva ravo vatapi venhau vanofanira kuramba vachikomekedza hurumende kuti ibvise mitemo iyi. Vanotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vabatwe zvakanaka. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 Chivabvu senzira yekurangarira basa rakakosha rinoitwa nevatori venhau pasi rose. Vatori venhau vakafa vari pamabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzisavambunyikidze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.